Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, January 31st, 2020. And this is Live Talk. I'm Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the coronavirus.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can reach us for English at www.voazimbabwe.com. For Shona, go to www.voashona.com. And for Ndebele, visit www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the coronavirus.
China says it has nearly 10,000 confirmed cases of the coronavirus, which has caused 213 deaths in China, where it emerged late last year. The World Health Organization says the worldwide spread of the virus is a global health emergency as well as an extraordinary event requiring a coordinated effort and international response.
Zimbabwe is among nations that are monitoring the situation and screening those arriving in the country. Several countries have recorded some cases of the virus.
And Britain reported its first confirmed cases Friday. India and the Philippines have also confirmed their first cases, joining a growing list that includes Australia, Canada, Finland, Germany, Hong Kong, Japan, America, Nepal, Singapore, South Korea, Thailand, the United Arab Emirates, and Vietnam.
According to some reports, the infection is difficult to spot and stop because only an estimated 1 in 5 cases will result in severe symptoms, which means people can spread the infection without having any symptoms or without knowing that they have the infection.
Please note that we are live streaming on all our Facebook pages, so please visit VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 so you can join in the conversation right now. And as you know, we want to hear your views on the issue.
I virus lay Ukanyazani, Yamemetia, Unyomarisayo. Kulamantamane, Ukanyazani, Sebanjue, Mkutan low. I figure 10,000 to go to China. Kuzo to go by Mazwe, Bakuna, Lapa Lapaya, Jalla, Kuanape Medica, Lapis Corner, so to talk Bakuna Sebanjue, Bele, Sifo Lesi. Ukanyazani, Sasu Pokunyomarisayo, Jalo, Muntula Kutabe Lako, Kotena was, in Jalo Vese, Telela, Abanyabantu. So, as Bapu Kunahale Lako, baza ukuthi bekuvikele konke lokhu ngokuthi abantu abafika elizweni ba-checkwe kuhle kuhle, bakhangkhangelwe, bahlolisiswe, babe sebelandelwa ngesikhathi esithize. So ke I talked to Dr. Alex Kasasira, the WHO country representative in Zimbabwe. Let's hear what he said about the coronavirus down there in Zimbabwe.
These are people who have come to Zimbabwe in the recent days from countries where there is confirmed coronavirus transmission. So when they come to their points of entry and the surveillance form, and they indicate that they have come from any of the infected countries, they are recorded and they are followed up, they are monitored by a health worker every day to see whether they develop any symptoms. None of the people from the infected countries has arrived in Zimbabwe with symptoms, but they are just documented and they are followed up every day for 14 days. As we know, the recommendation is that anybody could be harboring the infection without having signs for as long as 14 days. So they are followed up for 14 days and the expectation is after the 14 days, if they have not developed any symptoms, then they no longer need to be followed up. So they do not meet the criteria to be called suspect cases.
So which countries are they coming from?
The vast majority are coming from China, but as you know, there are about 18 countries, some in Asia, some in North America, in Europe, that have confirmed cases. So anybody coming from any country with confirmed cases is followed up.
Are you happy with the way Zimbabwe is actually handling this issue of the coronavirus at the ports of entry?
So Zimbabwe had implemented the initial recommendations that WHO has given.
That is the WHO country representative is in Zimbabwe, Dr. Alex Kwasasira. We are hearing from him there. Ikhuluma ke ngokuthi kukhanyangazani ke kulabantu ke ababuyile kwele Zimbabwe abavela endaweni lapho kule coronavirus khona. So uthi hayi abantu laba abatshengiseli ukuthi balawo umkhuhlane lowo, kodwa babalandelela ukuthi bebona ukuthi kuhamba njani. Mabulasi.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa. Aiwa, tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu nhasi. Tiri kutarisa chirwere charura pasi rose, asi chakatanga icho muchina checoronavirus. Tiri kunzwa isu kuti pane nyika pari zvino dzimwewo besides China dziri kunzi idzo chirwere ichi chawanikwa munyika idzodzo. Asi kuChina ndo kune vazhinji vakabatwa nechirwere ichi uyezve vamwe vakatowanikwa vachishaya. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano. Munoziva sekuziva kuti Zimbabwe ine vazhinji zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuChina vari kushanda, vamwe vari kudzidza, vamwe vari kuitawo zvimwe zvakasiyana siyana. Takaona mutevedzeri wemutungamiri wenyika Eva Constantino Chiwenga vachienda ivo kunorapwa ikoko kuChina vakadzoka ivo mwedzi yapfuura. Asi nhasi tichange tiri kutarisa kuti chirwere ichi chamira sei pari zvino uyezve Zimbabwe yakagadzirira here kuti iwanikwe iyo ichizowanikwa ichirapa kana kuti kubatsira avo vangange vanzi vabatwa nechirwere ichi. Asi ndaita ini hurukuro nemumwe musikana anogara iye kuChina, muzvare Samantha Sibanda, vanga vari kutaura ivo zviri kuitika ikoko kuChina kune vagari vanobva kunyika dzakasiyana siyana dzinosanganisira Zimbabwe nevo vagari vemuChina. Vari kuti ivo kwemavhiki maviri apfuura havasati vabuda muzimba mavo, vari kutotaurwa ivo kuti haubudi mumba, unogara mumba, uyezve vari kuti chikafu nezvimwewo zvaakunetsa nekuti vakange vasina kutaurirwa kuti vacharambwe vakabatwa mumba, nekuti vari kuti ivo vanhu vakabuda vanogona kunge vachizoenda vachipararira chirwere ichochi. Saka regai tinzwe hurukuro yandaita namuzvare Samantha Sibanda vari muBeijing kuChina, tinzwe kuti vari kuti kwakamira sei pari zvino.
Inini ndinogara kuBeijing. Zvandingataure pari zvino ndezvekuti kutaura chokwadi handitomboziva zviri kuitika kunze, nokuti takavharirwa tiri palockdown. Saka hatisi kubvumidzwa kubuda mudzimba. Like unogona kubuda mumba mako tinotiketa sepaunogara. Kumabasa vanhu havasi kuenda, takanzi tisadzoke kumabasa. Saka kumabasa hakuna munhu ari kuenda kumabasa. Takapiwa date roro 17 kuti pamundowo patichadzokera kumabasa, zvichireva kuti tini tagara mwedzi wese tisiri kuenda kumabasa. Kuzvikoro zvakangofananawo, zvikoro zvakavharwa, makampani ose akavharwa, hapana vanhu vari kuenda kumabasa. Saka vanhu vari kudzimba. Ofuchi kune ito tumashop tutukutuku ito tunenge turimo, maybe you know, pama building tumagrosa tutudukuduku tunenge turipama ndova nukuvura imomomo, but naiva lasisina chikafu nokuti kwekutenga kwacho chikafu mahosela akavharwa. Vari kutsanangura masymptoms acho kuti munhu ngazivesei, vaisawo online kuti ukaona wakukosora kosora temperature yakwira kusvika vaisa manumbers avari kutitumira kumafoni kuti unogona kutaura nana chiremba wovaudza, but vari kuti usaende kuchipatara, unongofona. Nokuti kubuda ikoko uko vari kufunga kuti pamwe ndiwo paunozospreada. Fumazimbabweni tisati tanzwa kuti pane anacho chirwere, but tine mazimbabweni akatowandisa ari muWuhan macho imomo makatangira outbreak iyoyo, basically mastudents vanodzidza ikoko uko. Tine mazimbabweni zvakati wandei, but hatisati tanzvedu kuti pane anyone ati ane chirwere zvacho.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kuna muzvare Samantha Sibanda vari kuBeijing kuChina. Asi vari kutaura kuti ichokwadi pane nyanya vanoita zvekudzidza, vari kudzidza vari kunzvimbo iyoyi kwakatangira chirwere ichi. Asi vari kuti pari zvino havasati vanzwa zvavo kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvakabatwa nechirwere checoronavirus. Kana paine vari pano pa VOA Facebook page yedu yeshona vari ikoko kuChina, nokuti ndinoziva kuti tinombotaura nevazhinji variko, nhasi ndomukana wenyu wekuti nyorai namba tigowane kwa tichikufonerai kuti mutipe kuti kwakamira sei uye zvino zviri kubatwa sei nekuti muzvare sibanda vari kuti ivo vakaudzwa kuti vanogona kuzobuda mumba muna February musi wa February 17 asi nhasi vanga vari kunditumira message pa messenger vachiti ivo zvino hazvina kumira zvakanaka vawane kwa ivo vachitorerwa mapassport nehurumende yemuchina vachiti vanga vari kunzi hanzi mapassport aya ndeye kuti kutorwe ma ID saka vari kuti havasi kunyatsoziya kuti zviri kufamba sei asi tichange tiri kuvabata munguva inotevera kuti tinzwe kuti kwakamira sei tina Terence Naro ari pano ari kuti hanzi kubotswana kune one suspected corona victim Calvin Ruvinda ari kuti ndifonerei Terence Naro ari kuti ndifonerei Tawanda Jokora ari kuti Zimbabwe is a province of China if China sneezes Zim catches the flu already unconfirmed reports say over 10 people have the virus in Zimbabwe God help us chemistry moyo ari kuti coronavirus varombo nhaka tinopera Edimu Duwa ari kuti maswera sei kwasisi mavhi ini I'm in Harare vangoti H town ndofunga vari kureva kuti Harare pana semi etos anza meno havo vanodaidza machina munyika apa hakuna madoctor mongeni mube ati mulisei kwetsema I'm watching you from Sandton ndofunga vari ku South Africa ku Sandton asi pari zvino tinokumbira kuti nyanya vari ku China kana muri kutinzwa nyorai number tinoziva kuti izvi zvinguva ku China muri pakati pezuva uye anongati mangwanani mangwanani saka vamwe vanenge vakatorara pari zvino asi kana muripo vari ku China pindai muchirongwa mutudzo kuti kwakamira sei uyezve kuti muri kuona sei zviri kuitika izvozvi
yes labantu lapake abasevengene ku studio 7 if you are in Ndebele leave your studio 7 ku Facebook page okuqala ke ngikhulekani Dube usesinike inombolo yakhe ukuthi sicela lisifonele kuzobuya ke noma ningwenya ukuthi ngicela limfonele njalo sokuthi ke silomhlanga ecingweni baba mhlanga ungawuthona njani
yathona kithi
ye ungapi mhlanga
eseButswana
ye kunjani eButswana
hayi eButswana ngiyathile baba
ye kutwani phela sizwa kuthiwa ke kule coronavirus le iphosa ukuhambelana le freezer uyazi i freezer yakudala le
niyayazi iphola
so kuyafiwa lapha so ngapho kutwani kuthiwa ngapi iphone yakho ndoda uyazi iyabhampula njani why ingani iyabhampa so iphone yakho akuchete mbijana sizwi
mara ngizihime lapho ndawoni
ye mana khonapho vele ungahambi senguzwa busathini
ngiphinga emotswana semaeoiwayi
okuthiwa ulo mkhuhlane nalo
okuthiwa ula umkhuhlane nalo
ye liqaphele phela mzana
amelela amaresulti uai South Africa ukuthi sizwe ukuthi kuhamba njani siyethukile nkosi silapha
wena ungaphi usehabeloni
mina ngilapha
ye ifoni yakho madoda uyazi besikhuluma nje kamnandi angikwazi ukuthi ifoni yakho indaba ibhampula kangaka so kodwa sikuzwile mfowethu ungathinela kusasa
ye lihlale lingifonela baba
hayi siyaphila siyabonga kakhulu baba sizaenza njani
abongalani
ye bye bye so this gentleman is in Botswana he's saying there is a suspected case in Botswana and it's just breaking out there so he was giving us that information
pana mbongeni ncube ari kuti please call me saka tichaedza kufonera nevamwe vatanga atambonyorera ipo pano pafacebook vanyora vachiti call me saka tichaedza kuvafonera kuti tinzwe kuti zvii zviri kuitika kunzvimbo dzavari asi vazhinji gives a lot of people are actually saying Zimbabwe is in a very tight position because at the moment there are no doctors especially in government hospitals they've been on strike for over I think it's now nearly 4 months
no it's about 5 and a half now
yes so they're saying September, hopefully you know this coronavirus does not come to Zimbabwe because we understand that the health minister was saying Zimbabwe is a secondary country so most of the screening is actually being done in places like Ethiopia South Africa and other countries but as we were discussing earlier on I think Zimbabwe is saying yes they are screening at the airports but it's not as strict as other countries which are first countries
in fact what Dr. Alex Kasasira said was you know there are some people who have got direct flights from China so Zimbabwe, like any other country, stress this, said Zimbabwe, like any other country, is at risk. So they are doing everything that they can do in terms of placing people at the same level with any other country. So they are screening this virus at all levels. And they said they are actually using WHO standards. And out of those standards, they are trying to say, forget about that it becomes a so-called secondary country. Says, no, let's make it a first landing point so that they do the screening properly.
I'm hoping that that message gets to government because, you know, a lot of people actually are afraid because speaking to this young lady and in China, she was actually saying, you know, the information that's also filtering through to them, they kind of feel like the information is being restricted, that, you know, the situation is much worse that they are being told. But she says she has confidence that the Chinese government can take care of this and that they will be able, you know, to ensure them in due course that they can go out after the 17th.
Yes, and what people are fearing mostly is that, you know, according to some reports, the infection is difficult to spot.
Yes.
Actually, to stop, because some cases are not severe as per the way you see, look at a person. But can somebody can spread the virus, you know, without noticing.
That's exactly what she said. She actually said that they've been told you can live within your community, but you cannot live outside the gates.
Yeah.
So if you live in a gated community, you are stuck there for two weeks.
Mm-hmm.
She says, you know, you can call, you can do whatever you want, but you can't go to work, you can't go anywhere, no transport, nothing is moving, it's a standstill.
That's right. So this reminds us of the swine flu. You still remember that actually killed a lot of people, and Ebola and all those kind of diseases. So, guys, we're going to have a little bit of a look at and honestly, you know, over China, Nangapingapi, Ganan Kunamanje, Ulero, Stokani Pelang a coronavirus laying as an institute of Sabantu Zima. So, since we're going to have a Mazweni, Achieneo, Kanzan, Kutanilo, Sunganya Memetega, Kunapake, Wolemeliga, Kulavan to Kumba Figa, Avatar to Kumbe, Ababili, Ongani civil, but who's over on a loti, Bala, Kutanilo. Who's away again? Where is Zimbabwe? So, I Aguabilo Muntu. Oso kutuwa ke utwele lumkutani. Loba kula bantu babu ya bevela kumenye mazwe. Baangena ye kuto kutuwa baka nkangela sibili. Ngelitwe lbomfu kuti. Suka lapo muntu uya ngapi. Njalo ebe loke londwa. Kutu ukamba loke lunjani. So kutata 14 days. Kutu mte loke kangelwa. Kutu gambe umkutani loa awa pumeletwe keni. So kunja loke mavulas.
Tuta kutenda wa mwambu nyora pa Facebook page. Luye vio eshona mnashe mtero anyora chitindifone rei. Raymond Nyoka ati ndifone rei akatipa namba zake. Terence Nubu anzi ndifone rei o please ndoda upinda mchirongwa ndoda kunyazo titins kwebuti nyaye coronavirus yaka mira sei. Albert Tranish anzi ndifone rei Murajwa Panastansia aruti ndifone rei Tawanda Chitsiga Elfias Makoni Chigudu Guze anzi ndifone rei please ndaka kumiri rei asi ndukuzo titina kola regate ndi kwa vari. Hello kola. I watched what the American Amuru Quantumbo Famba Famba Pamuri Papa.
Yeah,
and Akukun's way to sort an annuity as a Murku.
Murkuta and Inuk Border Keta.
Okay, it's our ratings will come.
Sanagra Mauriti, where he is a good and is a Jatin Dai and Waguna, my young people,
Imo South Africa, Varkuta or Anisha, as we are Shakutichi, Varkuyambira, Vagarimo Moksimitesi.
Yeah, it is what to work to Maya Maya who got this second of Ketuan, but one is made one that are ready and think about fix on a two and one of my
I'm going to go to the next one.
Izvozvo ari kungotaura izvozvo kuti zvinokonzerwawo sometimes tinogona kubata munhu anenge agara nezvimwe zvinomunetsa like kuneseka nekufema chirwere chiri kunzi chiri kuizi kwaari kuti zvinomuafekta. Saka ndozvo zvimwe zvaari kutaura kuti vanhu ngavagari vari
tinokutendai hanzvadzi, muve nezuva rakanaka uyezve garai mozvidzivirira ikoko.
Ndatenda hangu tete mwana zvora kanaka.
Bye-bye. Regai titore mamwe kola. Hello kola.
Yes, hanzvadzi makadii.
Aiwa tiri wadii makadii ikoko.
Aiwa kuno tinofara.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naChindego ndiri kuDRC.
Ah, kuDRC kwakadii uko?
Kuri kungotyisa vahanzvadzi nenyaya yechirwere chiri kutaurika ichi.
Saka ikoko vari kuzvibata sei? Imi vari kunyatsotsanangura here kuti unoziva sei uyezve kana uchinge wati wachibata unoita zvakadai nezvakadai, vari kuti chii?
Basically tiri mumamainds, saka hapana kana dzidziso iri kupiwa kuwani. Asi tatakangokwanisa kunotisa nezviro ndechekuti waingopinda mudzimota dzedu achisprayer, ukavabvunza kuti why are you doing this, vari kungotaura kuti tikususpecta kuti panogona kunga paine something, chirwere chinogona kunga chiripo. But isu nekuziva kuti nekuteererawo news nekuverenga manewspaper tikutongoziva kuti ndonyaya yacho because tipa mamainds emachina.
Saka vari kuspraya chii? Vanenge vachiexplaina here kuti chii chavari kukuspraya?
Hawana any explanation.
Asi pane mamwe here vamwe vanobva kuChina ikoko vatsva vari kuuya vachizoshanya pamamaini enyaya sezvo mati mamaini emachina?
Watoripo like izvezvo vako vari kumaholiday China, saka vanga vachangobva kuChina. Maybe iwo they knew kuti kune chirwere chiriko kuChina, saka vari kuspraya mudzimota dzedu and all the like, because we came nemadeliveries kubva kusouth Africa. Saka vari kuti ukasvikawo vari kuspraya mudzimota dzenyu and all the like, but hawana any dzidziso yavari kupa kuwana. If anything happens you do this and do this, hapana. Tikutonzwawo mumanews basically pastudio 7 machini kana uchingova sekutwa ukanga mafeedstones akadai neakadai, then you do this and that, but ivo hapana dzidziso yavari kubva kuwana.
Aiwa mashoko makuku, kuti tinotenda kuti at least mataura imi kuti muri kutonzwa ipo pano pastudio 7. Aiwa ticharamba tichiedza kuti mazuva anotevera yatowane vana chiremba vanouya vachikurukura uyezve vachiedza kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti ndezvipi zviri kuitika uyezve kuti mungaite sei. Asi kuna sisi vatataura navo vekuChina vati kuChina ikoko vari kubva vanzi musauye kuchipatara, garai ikoko. Saka ndiri kunzwa imi muri kuti pane vakatobva kuChina vari kubva kumaholiday, saka handisi kuziva kuti ipapo hurumende yeimomo muDRC iri kupabatawo sei.
Like I said kuti hapana any dzidziso iri kupiwa kuwanhu pamainds atiri, asi kuti isusu nekunzwawo nekuteerera studio 7 kuti kune chirwere chiriko. Saka iwo nekuspraya kwavari kuita mudzimota dzedu, tangofungira kuti ndo zvinogona kunga zviri kukonzera kuti vasipe mudzimota dzavari.
Aiwa tinotenda uyezve tinoshuvira kuti chirwere ichi chisakubatei. Muchadzokera riini kuSouth Africa?
Basically maybe 2 weeks time tinenge tichiri muno muCongo.
Mune murimo kwe 2 weeks?
Yeah, it could be 2 weeks or more. It's like tinotendera kuSouth Africa todrive matrucks. So when we came here with the deliveries we also load maloads anodzokera kuJoburg. So it could be a bit delayed kuti tinogona ita 2 or 3 weeks more tiri muno muDRC.
Aiwa tinoshuvira kuti zvinofamba hazvo zvakanaka mukoma.
Ya, neniwo ndiyo shuviro yangu kuti zvinofambawo zvakanaka.
Ya, bye bye. a call there from DRC. This is a Zimbabwean who's a truck driver, but he says he actually was delivering some goods at a mine owned by some Chinese, and he says the Chinese employers have been spraying in their cars when they come to deliver goods, but they are not saying exactly why they are spraying. And he says what's frightening for him is that there were actually some Chinese who were in China, because it was the Chinese New Year, I think, the last few weeks.
Yes.
But they came back to Botswana and they just arrived. So he's saying he's not sure now what's going on, because he thought people were, you know, not being allowed to leave China. But he says they are spraying their cars, but really not explaining. And one interesting thing that he said he actually is learning more about the coronavirus, from Studio 7. So he says, please keep up, you know, this awareness campaign, because most people are not even telling people out there what the virus is about and how they, you know, what symptoms they can look out for and what to do if they find these symptoms.
Yes, because Lomlalela Vecuen. Baba, Unjani? You talk, Mama. Sabona, Mama.
Yeah, what is that?
Sia Pila Sundele, a phone in Tombendal. What is the word? Kuruma Lovani, Mama.
Manko Mazana,
yeah, Manko Mazana, Unjani. Sia Pila, a pinga, Unjani, Unjani.
Ah, a pinga, Sadi, Sadi, Sadi,
Oh, I would have to leave a gate.
I did.
Vessel is village, Mumkuta low, Ota coronavirus. Sell who's the Lokonok?
Yay, Yabuz of an apple.
But he never to go up on a conok.
Ah, Napa did a good thing.
Bell is very good to come, Majan. I'm going to go to the hospital. Ufuna umtshela khona umkhuhlane lo xa ufuna ukuthi kumbe bandincede khona ngapha.
Hayi, sinaba sithi ngabe uhulumende uyakhankasa kusese masinyane kuse kuzinzi umkhuhlane lo ongakaxhapheli kithi ngapha.
Ehe, hayi ke siyabonga mama, phosela ukugcina.
Hayi, nami ngiyabonga ukuthi ngabe bayakuzwisisa lokho esikushoyo singabantu kuhulumende ngabe.
Hi, Siabo, I'm calling you. Uber and Pella Figain, say, Mancomaza.
Hi, Siabo, I can't
believe that I was in Jalo Talumba, Kulumu, Uti Talumba.
Yeah, you for TV.
Yeah, Papa, Mama.
I have.
So that's the lady, Mancomazana in Pinga. So she's saying that, you know, she has heard about the coronavirus via Studio 7. So she says what she knows is that people must not just greet each other by shaking hands and getting next to a person who is infected or things like that. But she says there's nothing, no information from the government. So the government has not even told them about the outbreak of the disease in China. So she's a person who says the government should do a lot, you know, in terms of conscientizing the public about the disease. So again, I'm talking to Baba Vodloza. Baba Vodloza, how are
you?
I'm here, Vodloza. How are you, Vodloza? How are you? How are you?
I'm here, Hilbro.
How are you? How are you?
Coronavirus. Agezi. Ngizola ku tengathi network.
Oye, so ke abakhulumi nge coronavirus. Sizokutaka phela kule virus lapha enzima lapho. Abalitsheli ngakho.
Hayi ngapha thine elipro. Hey, elipro hayi asikayibo.
Ye, kodwa
ngapha asikayiboni impela
elipro. Kodwa bayakhuluma ngakho yini mzana?
Hayi, njengomuntu othale ebhizi kakhulu emsebenzini, hayi sekusizwa bethu kwezinye iindawo.
Aha. So kodwa uzokuthiwa ngumkhuhlane onjani? Wena ngokuzwa kwakho, uzokuthiwa ngumkhuhlane onjani?
Asikabi nesiqiniseko esigcwele, besibonke uzwa beyisho beyixoxa ngayo nje ukuthi cha sukhona, kodwa-ke asazi kanjani ukuthi kuliqiniso yini.
Ye, baphosa ukufanisa phela le Fraser. Usayazi iFraser lena ikhulunywa ngabadala kudala? Ukuthi ungani yiFraser. Uyakhumbula influenza. Influenza lena ikhulunywa ngabadala. Bathi kuyaphosa ukuhambelana phela mzana. Bathi kuyahambelana khona.
Kube nje bakhuluma sesike sabona mhlawumbe kuvela omunye oseke ibokho ya besiyo yi-understand besiyo yibona ukuthi impela yiyona iyiqiniso.
Oh hayi kunjalo ke Vodloza. Siyabonga kakhulu phosela ukugcina ba. Phosela ukugcina Vodloza.
Okay.
Ye, fakele ukugcina.
Hayi
no sibongile kakhulu Vodloza ungathina kusasa ba. So that is Mr. Vodloza in Hillbrow. He's saying that he hasn't heard much about this disease except that, you know, people talk about it here and there,
mm-hmm.
but not much, you know.
Hello, caller.
Hello, ndine mazela simasera sei namkoma chips.
Ai wata sera tikutsora nani uye zvemuri kupi?
Na mkoma Donald Grassenberg.
Ah, nasi baba mati fefe mapinda pana pa pachirongwa mu new studio tokutambira mkoma Donald zviri sei kwamuri kuko.
Ah, kuno kuri na ndio nyaya hayo ye coronavirus yatongo wakujena ya uraya vanhu. Kune dzimwe nyika yakuda kupinda pinda chitekeshera.
Ehe, muri kuona sei izvi?
Ah, ndinoona hangu sekungoti chatinoda ndechekuti isusu kuno kwedu kusaidi kwedu kuti titaura idura hatisi kuti ikoko kwairi kuuraya vanhu kwakanaka zvinga vanhu zvakanaka asi kuno kusekusaidi kwedu sekuzimbabwe nekuno kuafrica kwedu ikoko ye vakwanisa kuti vamanyamanya vadzivirira nokuti vanoti prevention is better than cure havachiona kuti isati yadii kana vachiwo vanobva ikoko vanonika zvinotengesa zvinotenga kuchina va vanotombitwa isolation vachionekwa vachiongororwa panodzika ndege paya kuitwa machano unotogwa kuti vachingodzika munhu angodzika ichangana vawana ombodzika omboongororwa kuti haana here chi yabatira kana haana masainzi nemasymptoms eri very very pano kuti tisa asangane nevamwe nokuti akasangana vamwe asozivi kuti pamwe akabatira here ikoko pangaari saka ndinoratso kuti asi kuti ndinoratso kuti nyika yedu inogona kunge isina kana achaimbo prepare kuno kutoona edu health minister angu achimanyamanya mazuva ano angu achimbopa press statement vachitaurawo kuti vagadzira vane zvipatara zvavaisa pasaidhi zvekuti indikesi yekuti paitika ripoti yekubvipa kana kuti pasaspekta kuti pane aonekwa anga afungidzikwa kuti anga ndikwesi pane zvipatara zvapeswa pasaidhi kuti ndizvo zvinhu zvakamirira chigwere ichocho kuti zvichiotasana nechigwere ichocho ina tikazvi kuti kuzimbabwe pane pachipatarawo heri one chanzi chaitwawo chekuti ichazo kana pakazo incase yekuti paitikawo emergency yakadaro panogona kunge pane hospital one inozikamwa nzi hatizivi kuti takaprepare zvakadii ndo zvinogona kunoita kunyika kwedu
aiwa mashoko
iripo ndekuti tigadzirire asi kana noti tinogona kungosvika nekuti isi kufamba kunongoitawo vanhu chinongo ichingofambawo nekufamba kuita vanhu saka chinogona kungosvika chanzi kuti chinogona svika ingavavo inogona ngovapowo hatishuvire noti chisvike kwedu asi zvinofanirwa kuti tinge takaprepare takagadzirirawo senyika
ikoko kusouth africa mukoma Donald vari kuti chii sekutaura kwamaita mati gurukota rezveutano vari kupota vachiuya vachitaura vari kuti kwapedo nepamuri ipapo tomboti manzwa zviri kutaurwa izvi kuti unoita kunge uda kubatwa neflu zvakadai dai dai munobva maenda kupi
sofa pazvipatara zvandahwa zviri kudai Charlotte Maxwell kujobheki zvipatara zvandazvo sofa kuno kunotwesti kwandiri handisati ndadzwa kuti chipatara chingava chiri designated pane izvozvo ndechipi zvinogona zobudiswawo nokufamba nenguva bati zvandahwa zviri kujobheki asi at least zvitoripo munyika zvatozikamwa unzewo nyika yakagadzirira sei kati vari kuti pavanhu vari kudzika pava kuti like pane control pavanhu mamovement yavanhu vanobva kuchina nekunana east kunana asiawo pavanenge paoliver tambo ita deshal airport pavanenge vari kuita sekumonita pamafambiro anita vanhu kuti vanonge vachidzika vachibva ikoko vanenge inosingazivi kuti kwedu kune kwarangaenyoko here kuti panosika kana kuti zvongoti wasika anongosangana nevamwe zvokuti kuti mwana uyu kwangamboenda kwaudzoka apinda kuna mai mapapira mai atozivi ipapo.
Aya kwavadhola kuti mabhama vharisa tinotenda chaizvo.
Aita basa achingokumbira kungoti de hurumende yedu otoziva kuti inotambura tambura chose asi apa angaimboita maseriasi.
Aiwaimai
machesi akadai ati kuti timatore zvedambe kana kuti ngavato kana vasikakwanisi pachavo ngavachitendera ma NGO anokwanisa abatsire nepanogara napo.
Kuti
hurumende zvino ine history yekurambidza ma NGO kushanda munhu zvakasununguka saka apa ngavachitombotendera kuti pana Oxfam care plan vachitomboita basa
ndiwo
pachavo atoziva kuti akakwanisa.
Aiwa tinotenda mukoma Donald muve neweekend yakanaka uyezve muzvichengetedze
iko. Ende makachena tete mazvika zvinhasi makachena zvekuti kitu.
Ah tinotenda muve neweekend yakanaka. Bye
bye. Bye bye.
Gibza, that day is our top fan here on VOA Shona Facebook page. Donald is saying that in South Africa the health minister has actually been coming out and you know saying, you know, identifying certain hospitals that if you should see these symptoms you should go to this hospital, but he says his biggest fear is that Zimbabwe may not be ready. So he's just, you know, he was taking a lighter moment there, just saying, oh, today you look very smart. So I think it's the studio, I think, I don't know, but
yeah, maybe.
Over to you.
So we've got a video of some person who was talking about the coronavirus, and the video was taken by Reuters. So let's listen to what this person is saying.
In China, mass production of face masks to try to stop the spread of coronavirus. The government has been pushing manufacturers to increase production due to rising demand, and the number they can make in one factory alone is staggering.
I work on 25,000 masks for one shift. It's kind of tiring, but we have no choice when facing an epidemic situation. We must produce more masks.
It's not hard to see why they're making so many. On Friday, long queues snaked around pharmacies in neighbouring Hong Kong, residents desperate to get hold of one. But confusion is now spreading over whether people should wear a mask in the first place. Friday's edition of Singapore's main newspaper told readers not to wear one if you are well, and Australia and Taiwan have said healthy people don't need one. But Australia has also released 1 million masks from the national medical stockpile, and Taiwan has imposed a ban on exporting masks, and its railway administration said if the virus continues to spread, it will refuse passengers who aren't wearing one. In Hong Kong, a lawmaker who chairs the city's government health services panel was criticised after she shared a video showing people how to steam and reuse disposable face masks. There's been unusual advice in India, where the government suggested a traditional concoction that includes ginger and holy basil as protection. And in Myanmar, a minister was rebuked for sharing a Facebook post that advised people to eat more onions. Back in China, the mask production line continues apace. Official guidance from the World Health Organization makes no mention of wearing a face mask to protect against the virus, but its website does not specifically advise against them.
That's a report from Reuters, and you can hear somebody advise people to eat onions. So anyway,
I mean, we're going to be seeing a whole lot of new ways of preventing. I know Africa is very good, so our traditional healers will be very busy, I think, Gibbs, you know, on the lookout.
Not only that, we can have kids with names Corona.
Of course.
Usually you get those. So, Sloba Vunkomo, Lafet Kumen. Baba Komo, Mwa Uchonaja.
Hello.
I see a Komo. Ye, Ungapi. Ungapi, Kunapu, Baba.
Ye,
Kunjana Kol.
But
in the coronavirus, Le.
The coronavirus, yes, was answered. I saw one of my very shubona is in the Venabatai by Lindale. By Lindale, so they know more Maida Kulbati, my airport, Bakuma, my airport, Gupi, Manakanabanati, Bano, or Momo Kona. My name is Buzuki. Mother, they were Momo airport, and then they are coming to the China, so I'll come moving at Oliver Tambo International Airport.
Zingana.
Like in the other way, about the time, I'm born by wearing airport, but where I couldn't even come in the land. So, I'm going to come over and put it on an alibi, Linda, what you have about on an hour. But mostly I want to let a cool in the drop in, but I was there when I didn't tell you about everything because I was a much higher rate. So, Miss Woodsworthy. Kona lapho sikubazami masihamba siyizula nabamashopu anala ngeke sizethi chaisa nendaye coronavirus
wana
mbona ngathi gola kuphepana khona nje once nje wafika umuntu yedwa ne coronavirus yipho siphelile
abantu zingathi bayithukile abantu kwalapha ngoku
abantu abayithukane corona yabona into mawa usiza sayibona ezindabeni hayi abungathukulanga kangako abantu vela kuna umuntu okhuluma kangayo
yabona
kodwa ke mouse ungazwakala ukuthi anampo 1-2 njenge-swine flu leya sayisingenela abantu yibona abantu abaqalisa ukuthaa uphamisa kwenta indlela manje ubona ukuthi lana ukufa kuseduzane kodwa isakhulunyakala nje usazwakalele ukuthi njengamanje ngoba ngizwele ukuthi awulo muntu oyedwa uthatha ngelo ukuthi ngabulala kubokabubonile hhayi sikuthathi leyonto ekutheni abantu sethuswa into sesiyibona khona seduzane yibona ngitho into abona kakhulu abantu ababuya e-China le angiboni ukuthi basebenzisa kakhulu i-airport bangena ngemkhumbi okuthi abona kakhulu layo esasafika lona igoli le yikho ngibona ngathi ukuthi abeseningiuclaim ukuthi ngashisha libanze i-coronavirus then futhi maye i-coronavirus umuntu wakhona engangene be munye nje so hayi kuphelile
hayi siyakuzwa kakhulu Nkomo sibonge kakhulu baba kube nempela viki enhle
baba kulungile baba
okay. Yeah, okay, bye bye. So that is Mr. Nkomo is in Johannesburg.
Mm-hmm.
You are saying his fear is that maybe this coronavirus may come through the ships, you know, in South Africa. He says the health authorities may be concentrating on airports.
Mm-hmm.
And yet it may come the other way around. So he's very scared about, you know, what can happen.
Mm-hmm. I think Tina Kola Ripanare. Hello, Kola.
Kwazi kwaye makadivo.
Ai wathiri wadi tukutaona nani uye zve muri kupi?
Mutwana na moyo, mna wa moyo, mutwana wa mfundisi moyo.
Makadivo mfundisi moyo.
Tino rarama ndiyo dambudziko rebenge korone.
Taurai tinzwi.
Regai nditaurewo mashoko zvangu mashoma. Ndosaka pamusoro pedambudziko rechirwere chekoronavhairasi. Chirwere chachisa vanhu vakawanda mazviro. Kazi zvokuti hachirapike ende vanhu vanonzi vabuda mudzimba vagare umomo kwemazuva mazhinji chirwere chakadai chirwere chinotyisa chinotambudza nenhaya yekuti chero vanhu vakazama kuti vachigadzirire kuti kachinge chasvika todai zvimwe zviri kutambudza rwadza vanhu nokufa kwakaita vanhu vakawanda kunyika yechina nevamwe vazhinji vari kurwara nacho nokuti dai mwari vakatungamira kuti zvimwe zvirwere zvakafani izvizvi zvinouya vanhu vasingagoni kuziva kuti vanozvibatsira nei pachinozogoniwa kuwanika mushonga wacho chinenge chapedza vanhu vakawanda ende futi nyika dzose dzinobvumbuka nacho kuti vanhu vanobva vakati vachabvuma papindi saka rimwe rimwe dambudziko rakafana iroro saka tinongodai kuti dai mwari vakaita kuti chirwere chakadai chigone kupera nokupurumidza nekuti vanhu vatongosara njiro ramwari kuti ndo vanoziva izvozvose zvinokonzera maproblema anoitika pasi asi tinoziva zvedu senzere dzeduwo vanhu venyama tinokuziva kuti unodaitikadai asi patinotidaitikadaitikadai zvinozozikwana vakatora nguva like zvakaitika ebola iya daifedzwa futi vanhu vaiona kana mabhodha pataibva kaziva kuti chinda mabhodha taiminswa chipinda mataipinda saka tiri kuchema nechirwere chatyisa vanhu vakawanda chofanira kuona chipazvakadai
saka imomo mamunogara vari kuwana vachikupai ruziviso here kuti munofanira kuti modai uyezve endai kuzvipatara izvi neizvi kwakamira sei
chokwadi chakanaka kuno kwatiri kunokuruzivatiri kutiwa hatisatanzwa kuti muno matichapinda hatisatanzwa kuti afrikangoza kuti kanzi kubotswana ndokwatakuzikanzi munhu wandi watakuzwa kuti ndokuzwa mafana acho ndokugara tichienda mari yekuchiuchera kubva vhikiro ndiyo ndiri kutaone zvayo
nhare dzenyu manje mufundisi nhare dzenyu dzaakuita jelas sakaiwa regaiti kubatai munguva inotevera timbotora vamwe
aiwa tinototiira nepamatiko ipapo torai zvenyu vamwe amen
amen aiwa tiri kunzwa they were hearing from mufundisi moyo is always really on the program but he's saying that he's really afraid that if this disease comes to Zimbabwe ish there's going to be a lot of mayhem because he says he's not sure that Zimbabwe is prepared, but in South Africa, at least they're getting information, but he hasn't yet heard a lot about what's going on.
Yes, so talk is ngabe silobaba omunye sethungweni. What is ukuthi silobani? Ecungweni ngikhuluma lobani?
Melusi.
Yeah, Melusi kunjani baba?
Hayi yaphila.
Ungapi? Isibongo uThembani?
South Africa. South Africa eligo.
Ye, akuchukutwana uzwe kutwani ni corona virus le.
Hayi mabenda sasi hayi kutwa kutwa hali abazini eKarimo. Abenda sasi.
O base China kuna manje.
Yeah, hayi base China.
Abantu batini ngakhona?
Hayi abantu basele bageni phela manje manje. Ukuthi yimithandazo yethu uNkulunkulu ngabe yenziwa. Ithola libuso khona basinyane. Ngapi ngabe Africa. Okay. E-Africa ulokuyizwa ukuthi okuthi indaba nje abalazimali esibhedlela. Njengoba kwalesikhathi ukuthi abantu abaningi bakuthiwe ama-globe kuyezala amakhala. Bathi ngathi i-Africa uba nzima kakhulu ngoba ukuningi kwabantu amazona aningi ahluphela. Okunye futhi ukuthi se-Africa kudolobha isethu kumele kakhulu emadolobheni lapha. Othi ikhuthale kuba lula ukuthi layo esibhekeke ngamandla ngenxa yesedodo ebithi hambele esekhona e-Afrika.
Kodwa abantu bayithukile yini kakhulu kolapho?
La abantu bayithukile impela ngendlela abukhela khona ongangigijima ngakho lapha. Kuba bethuke la umuntu akhona ungatholakala.
So sebe
ngawuthi yatholakala. Ekusibanga ngoku.
Yeah. So sebebona ngazani yifleza le kuyayo.
Yeah, yasiyangela aqeda abantu.
Kulo buzima, hayi sinethemba lokuthi awusuzufika khonapho. Siyabonga kakhulu ungadinwa kusasa baba. Okay, siyabonga kakhulu ke bye-bye. So this gentleman is in South Africa. He's saying the challenge that Africa will have is on health standards. So he says the health standards in many countries are very low. So it will be even difficult for them to source masks. You know these masks that we
see? Yeah, that we will see.
Yeah, so he says maybe some countries won't even have enough to help people in terms of an outbreak, if there is an outbreak somewhere. He says, for example, let's say in Johannesburg or Zimbabwe, if there's that outbreak and there are no masks, what do you do?
So I think, really, you know, fair, you know, in Zimbabwe, most people are not worried about the mask, but just that the actual hospitals are not functioning, and there are no doctors.
That's exactly what he's saying. Health standards, very low.
Yeah. Pana Shamaine Mopurutsa Arguti Antindidetetere Kuno Ndirim Kore Kore Weurungwe Tenja Kuti Chirwere Che Corona Antivirasi Ndifone Rei. So she's speaking in Chikore Kore. She's saying that she's heard about this coronavirus, but she wants to speak in her language, so we should call her. Terence Naro, Aripanapa, Arkunyorao, Jairos, we Arsenal, Chikura, Maskura says, Mavi, Shirwereji, Chikapinda Muzimu, Panofiwa, Imo Muzipatara, Munama Bandage, Chaiwo, Kusotimushonga, Shayo, Kungoji, and Kungoji Sakunamari, watching from Cape Town. I'm hearing that there's a caller, but hello, Shemaine.
Nesimba.
Ai wati nesimba makadiko kokurungo.
Ai akefara ditokuchata kwapakata pano tenza kuchaja kare chizvicha chikutsawa iche corona inji.
Taurai tinzwe tiri kunzwa muri kutaura muri pa hurungo apo mutaura zvenyu. Skore kore.
Ngokurudzira kudai vaya hurumende yaita kuti aitoma awareness campaign kukurudzira nende yekuti hazviziva kuti chwere chichizvinhu zvino yachine pasanwana nokugumana nokumhoresana nemanja kudai nokuita conduct saka panofanira kuti wadzidzisova
saka kwamuruko dzidziso iri kusvika here makachinzwa nezvacho kupi
takachinzwawo makare masocial media mazvinongosita homu zvinongosidai ukangogumana nemabiy ako anenge ainacho retapurana asi mumamijai muna ana ambuya edu naana azekura sezvasvika nomunzwa asingotaura kuti yakare korona yakazivedi chii pakare pavo.
Saka muri kupota musina wanyaya here musivaudza kuti korona inorerei
nezuva taudza kuti yeshua naambuya naanasekuru chirwere ichidiburira nevo vari muchina kuyo kusaka nekuti misi itoutsanana musi mutanhenge musamhoresana kana mangonzva miri kudai so munofanira kunaananga wechipatara
zvino makanzva here kuti munofanira kunzwa kuti zvinenge zvaita sei taurai tinzwa
zvinzava kuti chichi ukanzvamiro wako dziwa nekunzama dai nyumoni yakare nechawa nechirungwi unofana kusatsirira ndezvinenge zviradzo zvachene chizvere chachizoita wai
saka ikoko hanzvadzi kune zvipatara here kana makirinika ari pedo nehurungwe kwamuruko
ya makirinika aripo zvavo nemukatuma aripo asi pakudzidzisa nhirina nezvenhingi ndisati zvabudira kunoti zvifambe mumanhu zvinongo zvinhuwo mumasocial media akati vachizviparidziro but panenge paakudiwa vakuruvakuru vanangaranangara nezveutano vachipinda mukati munhu
saka muri kubata mabasa api ikoko yawe
ini manje zvandiita manje iye apa neindasigadzirowo tinhetembo nechikorokori pamusoro penhengi pechirwere chakare chekorona ichi ndikupota zvinopeke mutepenyu vapanhengi pamasocial media tinogadzira zvechikorokore zvokutiti mazino takutumire nomba itepekera
imboita ikatinzwe vanhu vambosinzwa zvavo vasitapiririwa kudai
naiwe korona iwe naiwe korona udiitwe kudii naiwe korona ruchirwere waiko korona vhairasi taitwa kusewa miri taitwa kunzwa miri kuti mbombombo wakarewa usingarapika yabi yako wanarapika korona vhairasi watisewesa
aiwa kamutakunanzva ako tichazokufonerai kana tapedza chirongwa tinyatsonzwa zvamuri kuita kuti vamwe vadzidzewo nokuti vakanzwa nedetembo yenyu vanogona kunzwa kuti chirwere ichi vanogona kuenda kupi pazvipatara zviri pedo nekwamuri ikoko
ndatenda fana
aiwa muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka interesting there because we have a young man who says he's an artist he actually has a poetry that he does the tembo but he speaks chikore kore so he just did one day where he's really talking about what he thinks coronavirus is about and he's saying he learned about it on social media but there is no awareness program that is actually being given by the government and he wishes that the government could do more and kunzwa kuti pane mumwe zvakare ari parunare hello caller hello caller
hello
ehe tikutaura nani uyezve muri kupi
madibe ndakapasara ari South Africa muJohannesburg
taurai tinzwi
tinoda kutaurawo pamusoro pechirwere chekoronavhairasi
ehe taurai henyu
ya ndinoti kuhurumende yedu yezimbabwe iriida yaunozwisisa nguva ichiripo nekuti dambudziko ratika ri munyika medu rekuti zvipatara hazvina madokta havatoenda kuchipatara mishonga hakuna once chirwere ichi change kuda munyika medu ka kwatiri su varombo tinopera kufa ngo vachizinorapa kuti zvine nyika
saka muri kutini dai vanga vakateerera zvii zvamungataura muchidimbo
ndavanzwetiti nemhuri yezimbabwe ivo vakuurumekuehurumende iri kutonda muzimbabwe ndavanzwetiti nesuvana rezimbabwe nekuti ivo idozi vakawana chakachava chavawana vanotiza munyika navo vachinorapwa kuoutside isu hatina mari dzekuenda kunorapwa kunyika saka ngavazwetiti vabate vashandi vehurumende zvakanaka manesi madokta vodzoka muzvipatara zvavo mishonga yawanika munyika medu kana chirwere chikadaro chazvichatina munyika medu tiona kurapwa mukati menyika yedu
aiwa tinokutendai chaizvo hanzvadzi muve nezuva rakanaka
ndinotenda chaizvo
regai titore vamwe kola hallo kola
hallo
ehe tiri kutaura nani uyezve muri kupi
ndiefon chironga ndiri kudrc
drc nhasi yakabaka panapa taurai tinzwe kwakamira sei
kuri kudrc titonzwawo nyaya yechirwere ichikubva kusudiefen
musadaro
hapana zvatiri tomboziva kuno kutonzwa pastudiefen ipao
saka ikoko kudrc muri kuita mabasa api uyezve vari kupa here dzidziso kana kungotiwo dai mukaona zvakadai modai modai
inini ndiri drive wetrack saka hapana kakadzidziso yatikuwana nezuve manheru ndepavaitigofamba nemoto yavo achinzospreya spreya asi kuti vabvunze kuti zvavarispreya ndezvei havatombozive varombotiwo kodzivirira chirwere
Saka apa muruku gara
ya? Mati ya, saya harus keberina.
Ehe.
TV, kuno kutai cumbona, wajara TV. Saka kuya kwa kaita machaina manji, TV ya chuesi yangu, ya kangu chiva, saku tawa, chichaina kika kira, uta, apana kwa chumbozi ya, kana kutivizi, uti, kumbuda pata, apana ya chumbozi ya.
Muruku tiku, ya kwa kaita machaina, machaina kawa ya kupi?
Waka ndio wa kushanta maini ya tinu jitenge kungurumi.
Oh, okay, okay, okay. Wosa kama program ya maisi mbo wona amcha haoni?
Hapana kani kajato mbo wona, waka chinga kwezi, hapana kajato mbo wona kana kubwezea.
Mm-hmm. Aiwa, tinoshu ira kutidae shaita shakanaka kutimuwane zizi soya murukuda kutitisa wane mungwe munanozo wane kwa chibatu wane chiruwereichi, anjozi. Aiwa ni mio maita basa uye je aiwa irambai makachinjira kutimusabati wene chirwere ichi.
Mm-hmm. Right, what we are saying here, marvelous, there is some information that is on VOA website, and it talks about the coronavirus itself. So it says, what is the coronavirus? It says,
oh, before we go there, there is a caller.
Yes, I'll take that caller. It says, coronaviruses are a large family of viruses that cause diseases in mammals and birds. Coronaviruses can cause illness, illnesses that range from the common cold to much more severe illnesses like Middle East Respiratory Syndrome and severe acute respiratory syndrome. So then it goes further to say, what are the symptoms? Signs of the disease among infected patients have included fever, cough, shortness of breath, and general breathing difficulties. In more severe cases, the virus can cause pneumonia. And then it also says, some people report few or no signs, while others have gotten very sick or even died. Then according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, signs of the virus may appear between 2 and 14 days after being near someone who was infected. So those are the things maybe people need to circulate. So okay, starting over was it coming counter? No counter, won't you?
I need to be done.
It's a pin for it. So the phone to sup the shop, yeah? So did I see it?
Alright.
Right. Yes, I'm good counter. I'm not trying to get to any coronavirus.
Yeah, I'm not sure.
Ye, so bathi ngabantu bahlale evalweni kube kuhamba njani?
Ya, umvalo lungaba khona kodwa hayi lapha sifika ngawo vele ama isifo khona lapha.
Aha.
Bazangalo ngizizwa. Akufanani la lamanye zo government yathi yama kakhulu vele ku health yama ngezinyawo.
Aha.
Yaro ndawo bathi ndikile ukuthi ngoba inside by all means ukona. Eh ngawo ngabe something ba babuntu angabangayizela. Namanje usavalele lo muntu kaka phile kanjani uthe vele sibona ufuna the airport bathe bamvalela nje from a cage kama lapha manje ngisifisa kuona bakathethe ama ama symptoms into zwe sire the backstage for the laboratory ngale njalo ukhangela ukuthi siyakuzwa yini kancane ngaphe sizokuzwa information yini ukuthi ngapho la session so basa. They are still dealing with the issue. But I get the advocacy. So, I'm going to tell you something.
Yes, I was a cool scout. It's just a family. Kaunda says it's young mango. This guy said to all I'm trying to. So, it's more cool. Kaunda, I want to know. Yeah, I'm sure marvelous. Mm
hmm. Atomboenda ku shuruku vapa VOA page. Tisange tukura mba tishikupaye ma informational aya. Kana mkaenda ku VOA shona Facebook page. Tinao ma informational aya. Arukuti Parisi no vanu. Varumu China vawane kwa vashibatu kwa nechi rwere ichi. Vanushika 9,700. Vashaya I 213.
Mm-hmm.
Asimu Amerika muno mumune vanu 6. Vabatu kwa nechi rwere ichi. Uyeje pane vamwe kune dzimwe nyika zvakare vabatwa asi munogona kuwana zvese izvi pa Facebook page yedu ye VOA Shona uye zvese nguva yedu yadyanana kudai hatichagona kuti tirambe tichitora vamwe vateerere asi nasi tiri kuona kuti kuda kwazve chitenga ari pano anga
achida kufonerwa. So our time is out today. Sorry, we have to end it here. Thanks very much. This is Keith Stuber in Washington, D.C. Goodbye, Zimbabwe.
I'm Marvelous Mflanga Nyahuye saying have a very good evening and a great weekend. And please keep checking our pages for information on the coronavirus. Bye-bye.